Zuma,
Tambira, Mukombewa,
Zoom,
Tambira,
Zoom,
Tambira, Madirirano.
Ngati pinde munzira, panje sina nguva, shamwari dzangu,
shamwari dzangu.
Inga munozviziva kuti razvikazuva machinda we,
shamwari dzangu.
Ngati pinde munzira, panje sina nguva, shamwari dzangu,
shamwari dzangu.
Inga munozviziva kuti yasvika nguva machinda we. Takiwa tamukira musango,
tamukira musango.
Asi patangwa mukira tatangidza mutambo,
tatangidza mutambo.
Tarara taka takiwa tamukira musango,
tamukira musango.
Kamari kazakapera kamari kerusambo,
kamari kerusambo. We turn it up, we turn it up,
we turn it up,
we turn it up, mama.
We turn it up non-stop,
we turn it up, we turn it up,
we turn it up,
we turn it up, mama.
Zvichinge zvandibata ndorema semakata, yeah. No hala, hakuna matata. Everything sawa sawa,
sawa sawa.
Kide
sawa.
Wandibata samambo kide, kide
sawa.
Ndikafunga chinambo kide,
kide.
Tine morari, tine zoko zoko, tine moto, tine morari. Tine morari, tine zoko zoko, tine moto, tine morari. Tine morari, tine zoko zoko, tine moto, tine morari. Tine morari, tine zoko zoko, tine moto. Tarara taka takiwa tamukira musango,
tamukira musango.
Asi patangwa mukira tatangidza mutambo,
tatangidza mutambo.
Tarara taka takiwa tamukira musango,
tamukira musango.
Kamari kazakapera kamari kerusambo,
kamari kerusambo.
Non-stop.
We turn it up, we turn it up,
we turn it up,
we turn it up, mama. We turn it up.
Wawadzikira wakurunga zviuno wechimandara wandigondera. Kugegedzera kutambira musango muri mega mega muna mashira. Izo rakadenga sora wako iwe chingosimudza ngonongedzera. Tarisa uone kana uri mupfupi kunge zvake yokwira manera. Kide wandibata samambo kide. Kide ndikafunga chinambo kide. Kide
sawa.
Wandibata samambo kide. Kide
sawa.
Ndikafunga chinambo kide. Tarara taka takiwa tamukira musango,
tamukira musango.
Asi patangwa mukira tatangidza mutambo,
tatangidza mutambo.
Tarara taka takiwa tamukira musango,
tamukira musango.
Kamari kazakapera kamari kerusambo,
kamari kerusambo. We turn it up, we turn it up,
we turn it up,
we turn it up, mama.
We turn it up non-stop,
we turn it up, we turn it up,
we turn it up,
we turn it up, mama. We turn it up.
Kide varume ndinoritsa,
kide kide.
Kana ngoma yaipa,
kide.
Samukuru ndinoritsa,
kide kide.
Kana ngoma yaipa. Bold Islam I rock. Vicky Vicky La Vic Tux Maggi.